wanda kuno kunyika yatiri yatinogara isu semadzimai tisu tinoona kuti vana vari papi even kumba ikoko kuZimbabwe tisu takabata mhuri dzedu hatirege nekuti tabuda kunze kwenyika kuti vadya vaita sei izvozvi mhuri dzedu tinotoita zvekuti zvekutamba chirongwa chekuti tinotenesa mari pamwe chete totenga chikafu kuti vanhu vadye kumba zvese izvozvo tisu semhuri madzimai because tinoda kuona kuti vanhu vadyei vana vari kuenda kuchikoro here vana vari kupfekei muno semadzimai kana mawira anoita madzimai mazhinji ari munomo vanenge vasina magwaro akanyatsoti ekuti vakwanise kuita uyu mabasa avanenge vakabva vachiita kwavanenge vari zvinoita kuti vakadzi vapedzisire vapinda mutsaona dzekubatwa nhapwa kana kushandiswa zvisirizvo nenyaya yekuti vanenge vachingotsvaga kuti ndoita sei ndopinda papi ndorarama sei idzi nhamo dzatinoona vakadzi vakawanda vachiona vari muno munyika dzekunokwe zvimwe chete nekumba vakadzi vari kupinda munhamo dzisenge nhamo dzatakaona vakadzi vaakuenda kunana kuweiti vachinotapwa nekunzvimba dzakawanda nekuti vari kungoedza kurarama asi isusu nekuti vakadzi hatizogona kuzvichengetedza tinowanikwa tapanhamo dzakadaro patsekwende dzakadai idzi
muchange muri kuratidzira muri pai chaizvo uyezve munoona zvichibatsira here izvi
saka ticharakidzira tapiwa magwaro ekubvumidzwa kwekurakidzira tichange tiri paUN chaipo pana 42nd pane panobvumidzwa vanhu kuratidzira pakagadzirirwa izvozvo kuti vanhu vapote vachirakidzira saka isusu ndopatapiwawo nzvimbo yedu yatichange tichirakidzira tiri ende nzvimbo yedu yatapiwa iri pamberi chaipo chaipo patinokwanisa kuti tinotoona vakuru vedu vachiuya vachipinda vachienda kuti zvimwe vanganzwe vakaona isu vana vezimbabwe takamira ipapo kuti zvinobatsirei ndinodaira kuti zvinobatsira nekuti takuona nyangwe vanhu vakuru vedu ekuZimbabwe vasiri kutaura nesu asi tinoona nekunzwa zvavari kuronga ndo zvinotiratidza kuti vari kutinzwa vari kunzwa zvatiri kutaura zvakawanda zvavari kuronga vakatouya vakawanda vari muno mune dzine nyika dzino zvavasingasimboita kutumira vanhu vavo nenguva yakareba saka varipo vari kuzvinzwa tinobvuma tinotoziva kuti vari kuzvinzwa tinoona nemarongero avari kuita vari kumba vachigadzirira kuuya magadziriro avasiyana nemagadziriro avanosiita saka kubatsira kwazvo dzimwe nyika dzichatinzwa isu vana vezimbabwe tichakwanisa kuti nekuti kumba kwavari kurambidza kuti tiratidzire saka kuno havakwanisi kutirambidza kuti tiratidzire ticharamba tichitaura ende mukutaura ikoko mukuungana kwataita umuka zvakawanda zvataakukwanisa manje kuti tibatsirane tichitaura kuburikidzira nekuratidzira kuye tabatana vana vezimbabwe taziva kuti tinokwanisa kubata nekushandirana pamwe chete taakukwanisa kutaura nekuronga zvino zvinoita kuti tienderere pamberi
kuchange kune vanyarikani vari kubva kumusha here kana imomuno vachange vari pakuratidzira uku
tine vanyarikani vakawanda vari kuuya tina vamawarire vanenge variko mazuva mashanu tina vamanyika vanenge variko dr manyika vanenge variko mazuva mashanu tina vamapfumo vanenge varipo tina mukoma Patterson Dzamara vanenge variko koma promise mukwananzi vaifanira kunge vachiuya asi vakazosungwa vakaiswa mujeri vasati vakwanisa kuuya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Savannah Madamombe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tine hurukuro naishe Nembire vaClemens Nembire pamusoro pemumwe murimi wechichena ari mudunhu mavo uyo anonzi ari kumbunyikidza vashandi uye haremekedze kodzero dzevamwe zvaita kuti ishe Nembire vade kutora matano ekugadzirisa mabatira anoita vashandi nevamwe munharaunda tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 ishe Nembire
ndinotenda vajonga kande miri makadii zvenyu
Aiwa ndiri mupenyu changamire. Nhasi tati timbouya mudunhu menyu tinzwe nenyaya yemumwe murimi wechichena anonzi ari kutadza kubata vashandi vake zvakanaka tichinzwa kuti muri kugununguna nemaitiro ari kuita. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Ya murungu uyu haasi munhu ari kutambira ruoko rwokuregererana yatingati reconciliation yakaitwa muna 1980. Ane utsinye neusarura ganda unotyisa wekuti ndingangokupai muenzaniso wekuti akaona imbwa yake ichidya sadza musidbed refodya akarova imbwa iyoyo zvinotyisa akasunga kunoirapa kungave kugarisana here ikoko. Haana munhu waanomhoresa, haana munhu waanorespekta, mukadzi anotuka sezvaari pamiri pako pake kuti chakati chako, murume anotuka sezvaari pamiri pake kuti chakati chako. Anotiudza isu vanhu vatema kuti mubhongoro chimpanzi pacompaundi yaanochengeta vanhu vake pane vanhu vanosvika kuma 200 asi vanoshandisa bush toilet. Saka ndozvataida ndokuti akadomboedza kutaura naye kana munhu akashanda haadi kumupa mari yake yemakore. Hungu tiri kuziva tine matambudziko eupfumi hwenyika asi hazvingaitika kuti utadze kupa vanhu vakushandira makore 70 akangoona kuti uyo agarisa uyo anobva mudzinga. Murungu akaoma andingati nguva yapfuura akatomboisa puti munzeve dzemumwe mushandi akauya pandindi akatenda kumapurisa akaenda kukoti zvakazongoperawo zvazvo handizivewo maperero azvikaita vajonga.
Murungu uyo ane nguva yakadii ari mudunhu menyu ishe nembiri?
Murungu uyo wagara kubva ndichiri kumuziva tiri muhondo achiuya kumusha kwedu kuma 1970s. Mapurazi maviri vakandemiri yake nemwana, mwana ndio watinaye zvivese. Baba nemwana vane utsinye unotyisa unotyisa unotyisa. Avo ndingangoti pachirungu they are hardcore racist.
Pane vamwewo vaiti kunetsana kuri kuita ishe nembire nemurimi wechichena uyu inyaya yekuti makagarisana papurazi rimwe chete, dzimwe nguva muri da kuburitsa murungu kuti munge muchiwedzera purazi renyu. Mungapindura ipapo ishe nembire?
Kwete, kuwedzera purazi hadisi kuda kumbowedzera ini wangu munda wakakwana. Ndingatopa mhuri yangu, ndingatopa vana vangu kuti varime zvavo. Wangu munda wakakwana, handisi kuda kurima munda iwoyo hayo. Kana nanhasi handina chishuwo nawo, ndine munda wakakura ende ndine kapasiti yekurima ikoko handiko vajonga kandemii.
Muchitarisa nhoroondo yekunetsa kwemuchena uyu, chii chaita kuti atore nguva yakareba kusvika nhasi akangogara papurazi ipapo pasina matana anotorerwa kana nehurumende kana nemapurisa kana nemiwo madzishe mugere imo?
Haya, apa ndingagone kukupindurai vajonga asi dai mamuri muzimbabwe ndaikutaurirai. Ndongotiwo nedzimwe nguva kusimba kwake, nedzimwe nguvawo chiso chake pane vanochidawo, kana kuti anogona kurima, kana kuti munhu aoito zvipi handingazive kuti sei asvika nguva ina aripo. Apa handingazive, neniwo ndikutoshamisika kuti uyu murungu uyu anobata vanhu zvakadai sei asvika nguva ino aripo, nokuti haana waanotya. Kana vashandi vake chaivo vane nhamo vanotonunurwa neni, vanotukirira varungu ava, vanorova vashandi. Handizive kuti simba rache vanoriwana kupi, nokuti ndongoti pamwe vanoriwana kuganda ravo nokuti vachena. Asi vachena ndione sokunge zvingashamisira ipapo, nokuti ganda rakabva panosana nyama tsvuku zvakangofanawo nerangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru ishe nembire nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Tatenda vateereri, musare nerudare, mazviita.
Manga makateerera kuna ishe nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Blessing Zulu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vemachechi vanoti vari kuedza kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavakurudzire kuti vaite musangano nemapato ose ezvematongerwo enyika vemachechi uye masangano akazvimirira mukuedza kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Bato rePDP roita mhemberero yekusvitsa gore raumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevere.
muisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni ye Studio 7 omgqibelo omhla ka 10 Nampandula 2016 igama ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abokholo lwesiKristu basola inkulumo kaMongameli Robert Mugabe yokweyisa imithethwandaba yelizwe.
Isekelo sombuso siyehlukanisa amandla kaMongameli lamandla amajaji. Ngakho uqakathekile ukuthi bahlonishwe ngenxa yokuthi yinto ephakathi kwesekelo sombuso. UMongameli wethu ulamandla akhe, kodwa amandla akhe ayafinqa umsebenzi owamajaji.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokwanda kwabesifazane abathengisa imizimba emalokijini.
Indlala idlisa amanyala. Yebo kambi bangazake mhlawumbe bakwenze baqonde kunabezindlini zonake zokunathelwa mbezane, kodwa ngabe ngxenye emakhi ukhona abangakwenza abangazake bakwenze nxa isimo sikhonile.
Lamuhla silengxoxo lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abokholo lwesiKristu basole kakhulu inkulumo kaMongameli Robert Mugabe yokweyisa imithethwandaba yelizwe besithi bafuna axolise ngokululaza abathetha amacala. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama iseHarare.
Lenkuthazo yethulwe yinkokheli yamabandla okholo lwesiKristu emhlanganweni lethathela izindaba eMedia Center wokuveza imbono yayo phezu kwenkulumo kaMugabe kokwenza kwabomahluli abavumela ukutshengisela kukaZulu njengokumunyethwe isisekelo sombuso. Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda ukhuthaza uMugabe lenkokheli yakhe ukuba ahloniphe isisekelo sombuso.
Isisekelo sombuso siyehlukanisa amandla kaMongameli lamandla amajaji. Ngakho uqakathekile ukuthi bahlonitshwe ngenxa yokuthi yinto ephakathi kwesisekelo sombuso. UMongameli wethu ulamandla akhe, kodwa amandla akhe ayafinqa umsebenzi owamajaji kulomqondo wokuthi ngabe kungafakwa abantu abangakwanisa ukuncedisa ilizwe lisiya ekhethweni olutsha. Ngoba ukhetho olutsha esilufunayo kuyamele lukhangelwe i-United Nations. Ngenxa yokuthi siyakwazi lapha eZimbabwe singathi kulokhetho olutsha kuba lodlakela, kuba lokuchaya kwabantu, kuba lenkulumo eziningi.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Tafumane Clement Zenda, uthi kumele axolise uMugabe kuZulu weZimbabwe labemithethwandaba, ethi lesi yisikhathi sokutshelana iqiniso, hatshi ukucatshelana.
Into embi ngomugabe ikuthi uthanda umuntu omtshela into athanda ukuyizwa. Thina soze senze lokho. Sifuna ukuthi simtshele singaze samkhekeleza ngamazwi. Asoze sikwenze lokho baba Mugabe ukuthi sikutshele into othanda ukuyizwa. Yithi abantu abakuthandayo ngoba sikutshela iqiniso.
Waxwayisa uhulumende ukuba ehlukane lomkhuba wokuzitshela ukuba nguye kuphela ozalibusa leli lizwe nokunaphakade. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izikolo zesigaba semaNdebeleni zisilela ababalisi ngapha uhulumende esithi amatitshala asezehliselwa imali abayitholayo eyama-allowance. Lolu dubo lubhahile elizweni jikelele, kodwa isigabeni lesi lubikwa selutshiye amatitshala asebenza khona wona lawo emalutshwana esekhonona ngoba sekumele asebenze ukuphindwe kaningi-ningi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yamatitshala e-Progressive Teachers Union, uMnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Ye, isimo sibi kakhulu ezikolo lapha ikakhulu ezemaphandleni ye ngoba ke siyananzelela ukuthi zikhona ezinye izikolo ezingelaba balisa beneleyo njengoba sisazi ukuthi ke uhulumende uthethe inyathelo lokuthi angasabuyiseli emsebenzini labo ababambela abanye esibabiza ngokuthi ngama-relief teachers kukanti njalo kasazanga wabuyisela emsebenzini laba abantu ababe lama-contract a-close abantu ababuya ngesikhathi se-amnesty kasazanga wabisele emsebenzini so sekudaleka ukuthi-ke laba abantu abasemsebenzini babona ukuthi-ke bayakhangela bonke abantwana abasesikolo kukanti-ke zona ezizikolo-ke ziyabe zilababalisi uthole ukuthi mhlawumbe ababalisi babili belama-klasi angu-7 konke lokhu sokusitsho ukuthi kukhangelwa ngababalisi ababili osekudala ukuthi-ke kungabi lokufundisa okupheleleyo
kungani kanti vele kukhanya udubo lolu lubhahe kakhulu esigabeni seMandebeleni
ye udubo lolu lukhanya lukhona ngapha ngesigabeni seMandebeleni ngoba siyakwazi ukuthi-ke indlela yokuthi-ke izikolo zeMandebeleni ubuningi bazo zikhathana lo mgwaqo kanti vele ezinye zazo akhiwanga kuhle isikhathi esiningi bezilababalisi abalutshwane abafundele umsebenzi kungakho-ke sekubetheka basabuyisela ababalisi abangafundelanga umsebenzi lokhu kudala ukuthi-ke izikolo eziningi zisale zingelababalisi ngoba bavele balutshwana ababalisi abafundela umsebenzi abakulezi zigaba zeMandebeleni
manje lina njengenhlanganiso kukhona yini elikwenza
thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union Zimbabwe sesikhulumisane lohulumende simazisa ukuba kaqhathe ababalisi ukuze babuye bazefundisa lapha ngoba nxa kungasaqhathwanga ababalisi lokho kudala ukuthi-ke abantwana bangafundi njalo labo ababalisi abasemsebenzini sebesebenza kanzima bezama ukuthi-ke bakhangelela labo abantwana abangelaba
Hello-ke ngumnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ uxoxele e-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Lingali tshona njani izulukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa legqwetha elimela abantu ababotshwa elubhane bexotshe umphathisikolo obabesithi yena kazi ukukhuluma ulimi lwabantwana lapho ayefundisa khona. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle. Ya, ungasitshela ukuthi udaba lolu olwelubhane lwaqala njani ngamafitshane usitshele nje ngamafitshane.
Ngamafitshane kulo mphathi isikolo wathiwa Mrs. Bonyongo kade ngumphathi wesikolo seMlamuli primary school elubhane. Yena lamanye amatisha abafundisa abantu abancane abaku-grade zero laku-grade one ulimi lwesindebele abaluzwisi bethu abakwanisa ukukhuluma isindebele ngoba bavela eMpumalanga so bebefundisa abantwana abancane bebafundisa esishona ukuthi bafunde ngesindebele abazali lesi le-SDC basebehlenza umhlangano abuma ukuthi kungcono kubhalele i-Ministry of Education incwadi ukuthi no lokhu kufumanisa amalungelo abo njengabantu la malungelo abantwana ukuthi fanele befundise ngolimi abalizisayo ngolimi elupreferwa ngabazali babo basebebhalele i-Ministry of Education incwadi bekomplaina njenge-SDC labazali i-ministry yasi-respond no iza zicwayisa sidabalang khona isimdingela kwesinye isikolo I think izikolo zavala ithemenje yathi oyisungulwa wakhanya kungela mahluko abazali basebenza enye imeeting ababumba kono kangcono senzeni othi umphathi isikolo sebeyabuyela kibo dingele esinye isikolo ngobelokhu efundisa abantwana ngolimi lwemzini akubaphathi kuhle basibe hamba baya esikolo basebathi ngo-10 babe batshaya ihera ibizile assembly isikolo songizabe wasembly basetshela umphathi nomphathi abasamfuna esikolo athi ngamafishane yikho khonokho
bangaki ababotshwayo njalo bangaphi
ayisithupha hayi bakhaleso kwamanje bakuba ubheli bayisithupha ababotshwe
manje wena njengegqweta kuyini kakhulu elima ngakho kudaba lolu ukuthi libavikele laba ababotshwayo
asivumi ukuthi kulecala eladalwayo ngoba ngesisekelo sembuso esisha esiwumthetho omkhulu elizweni abazali bale mvumo namandla ukuthi demonstrate loku petitiona bale mvumo futhi ukuthi express bobe khulume imbono yabo abayifunayo so le mvumo futhi yenza ama cultural practices zabo ubuntu babo lesintu sabo kale sigcina kile so ngakho lokho okwenza la mlamuli awulantu yaphambanisayo awulamthetho waphambanisekayo ase ngicela kumanje ukuthi ngondobola ngkhona ivisele ikosha court social court iscale icwayisise ukuthi section 46 section 1 so criminal codification and reform act constitutional kumbe wakho constitutional semi inkundla sicela ukuthi ngangcono senza martin submission esafayela mhla ka 19 September 30 iphendule mhla ka 26 September manje.